chekutanga tofana wisa kuti state of the economy address yavacha pava Biden ndeyekupedzisira pamberi pemaelection. Saka tisi kunyanya tarisira zvakawanda nekuti munhu asara nemwedzi mishoma pamberi pemaelection. Saka pane zvakawanda zvaanokwanisa kuita zvomweno pamberi pemaelection apa. I think tichaona nemazuva anotevera simba ravo nefocus yavo inenge yashifta mumwedzi inotevera kunorwisa maelection.
Vamanduna, makatarisira kunzwei mumashoko ava Biden?
Isusu tinotanga takatarisira zvikuru nyaya yeekonomi neinflation. Inflation ine maprice ari kuratidza nharo. Tinotarisira nyaya yehousing nemainterest rates kuti anokwanisa here kudzika maprice nemarates adzike kuti anokwanisa kutenga dzimba. Nyaya inenge yaratidza nharo. Tinotarisira kunyaya yeclimate kuti chii chingaitiwe kuti tiwedzere kuenda mberi mushure mekusangana kwakaita hurumende yeAmerica nedzimwe nyika kuCOP 28, kuti tive tiimplimenta zvatee takabvumirana ikoko. Tetitarisirawo nyaya yezvikwereti zvevana vekuchikoro, mafees. VaBiden vanga vachiedza kuti vaone kuti vanhu vanga vabvisirwe sei zvikwereti zvavo. Saka inyaya iri kudikanwa zvikuru nevanhu kuti vatapudze zvikwereti zvavo zvechikoro nemaschool fees.
Nyaya dziri kunyanya kunetsa ndedzipi vamanduna?
Pane nyaya nhatu dziri kunetsa zvikuru. Nyaya yekubhodha, kuti kuri kuya vanhu zvisiri pamutemo kubva kune dzimwe nyika, especially kubhodha rekumexico. Nyaya inenge yavakunda vaBiden, saka ichanetsa pasarudzo. Saka tiye titarisira kunzwa kuti vachati chii pakugadzirisa nyaya yekubhodha iyi. Paita nyaya yekuukraine, nehondo yekuukraine inenge isiri kuratidza kuti ichapera rini. And pari kunetsa kuti pabude mari kunobatsira vanhu vekuukraine kuti varwise hondo iyi. Saka tiye takatarisira kuti vari kutaura here kuti pane plan yekupedza hondo iyi kana kuti tirikungoendera mberi ngoma ndiyo ndiyo. Chekupedzisira ndingati inyaya yekuIsrael neGaza yanetsa zvikuru mumwedzi yapfuura iyi. Vanhu vanenge vakatarisira kuti chii chatiri kuita ivo vaBiden kuti vakwanise kuitisa ceasefire nekuti hondo yekuGaza ipere, vanhu vekuGaza vabatsirikane kurebuilda nekuvaka futi dzimba dzavo dzakapwanyiwa pakubhombewa kwaitiwa.
Nyaya yezveupfumi yakamira sei?
Vanhu vanofanira kurangarira nyaya yeikonomi zvikuru nekuti hongu ikonomi vamwe vangati iri nani kupfuura zvaanga iri nguva yecovid. Asi vanhu vari kurwadziwa mudzimba umu nekudhura kwaita mutengo wezvinhu. Vanhu vanga vada kutenga dzimba vari kuchema kuti dzimba dziri kudhura, maretsa akakwira kumabhanga kana kuda kunokwereta mari. Ende iwo mabasa ariko, vanhu vari kuti mari dzacho dziri kupiwa ishoma. Vanhu saka havasi kwanisa kusevha, vanhu vari kugara yatinoti hand to mouth kubva mwedzi nemwedzi. Saka ikonomi kwandiri ndo chinhu chikuru choda kutarisiwa. Nekuforeign policy uku kunde kumwe kunyaya dzatataura dzekuGaza, dzekuUkraine uye nekurwisana kwavari kuita nechina. Tiri kuona kuchibudiswa mitemo yakawanda inodhila nechina. Saka ndo nyaya dzandingati takatarisira nenyaya yezvikwereti zvevana vechikoro.
Sokuona kwenyu vamanduna, ndezvipi zvikuru zvinofanirwa kuti zvitaurwe navaBiden?
Zvavanofanira kutaura ndezvekuti vachagadzirisa sei kubhodha, vachagadzirisa sei ikonomi kuti marates neinflation zvidzike, vachaisa sei nyaya yeinfrastructure panguva shoma yasara hatisi kuona dzimba dzichivakwa nerate inodikanwa kuti vanhu vakwanisa kutenga dzimba. Vanofanira kutaura kuti nyaya yemaschool fees vachadii nawo. Vanga vane plan yekuti vanhu vakwanise kuenda kumacommunity college zvemahara, haina kubudirira saka vanotaura kuti vachadii nenyaya iyoyi. Vanofanira kutaura futi nenyaya yezvombo. Nyaya yagara kwenguva yakareba ichishaya kuti ingagadziriswe sei, kuti pave nemitemo inoregulata kutenga nekushandisa zvombo, kuti vanhu vatidzikisire kurayiwa kuriitwa vanhu nezvombo. Saka ndo dzimwe nyaya dzatichida kunzwa kuti vataure pamusoro padzo.
Vamanduna, muchidimbu ndezvipi zvamunoda kuti vateereri vazive zvine chekuita nenyaya iyi?
Ndingaguma nekuti kuyeuchidza vanhu kuti ndo statement yekupedzisira ichataura vaBiden vasati vaenda kumaelections. Saka tinyanyotarisira zvakawanda zvavangakwanisa kuita semunhu akuenda kusarudzo mumwedzi inotevera. Saka tichitarisawo hedu kuti vakapawo mastatements paeconomy pamwe zvingabatsira nepachidiki, asi chikuru tiri kuhwisisa kuti munhu ari kuenda hake kumaelection. Saka hapana zvakawanda zvatichifungidzira kuti zvingachinje between nhasi nenguva yatotoita kusarudzo. Chikuru munhu achakunda pasarudzo ndiye vatiri kutarisira kuti kana ariwo vaBiden kana vaTrump, ndo vanenge vakumhanya nebhora mumwedzi inotevera.